zvamutauriro wamaita makesi zedu nezuro anga akatiwedzerei kudarika zvatanga tajaira. Tinoona kuti tikatarisa makesi zedu COVID-19 muna October tainyanya kutambira makesi asinganyanyodarika 20 mazuva akawanda, asi tikapinda muna November tikuona kuti makesi zedu akatanga kutiwedzerei. Tikatarisa musi wa 9 November makesi zedu anga akunana mana 60, musi wa 12 November makesi anga ari 57, ende toona kuti nezuro makesi zedu anga ava kuma 60 zvakare. Saka tinoratidza kuti mwedzi uno makesi zedu atiwedzerei kudarira zvataiona muna October. Saka izvi zvofanira kutiratidza kuti hondo yedu neCOVID-19 haisati yapera, tokufanira kutokwinya kuti tinyatsorwa nechirwere ichi zvakasimba.
Imi muri kugutsikana here nekuongororwa kuri kuitwa vanhu? Tichiona kuti uwandu hwevanhu vari kuongororwa kumatunhu anenge ane dambudziko hunenge huri hushoma pane uwandu hwedunhu zvakaita seHarare.
Nikomadzonga, panhau yekuongororwa kwechirwere ichi tichishandisa mhando yemichina inonzi PCR. Tinoona kuti kubva chirwere chitanga ragara riri dambudziko, hatina kumbosvika chaipo chaipo pataida kuti tisvike tichitarisa panyaya dzekuongororwa kuvanhu. Zvinoenderana nenyaya yekuti mishina iripo nezvikwanisiro zvinodiwa kuti vanhu vaongororwe zvishoma. Imwe nyaya ndeyekuti kudzikira kwakaita makesi muna October kunogona kunika kutirivadza kufunga kuti chirwere chakutopera. Nokudaro novimba vamwe vanogona vaida kuzobatsira kutenga mishina iyi chikasa kudhura kwavo, vanogona kunge vambozengurira zvishoma. Imwewo nhau panyaya dzekuongororwa kwechirwere haisi nhau yehurumende basi kana kuti vanhu vanoongorora basi. Tinoona kuti kunoongororwa vanhu chirwere ndokunge vanhu vachona vaenda uye vachida kuongororwa. Uye kuhurumende inokurudzirawo kuti dai varamba vachiisa zvisungo zvinotarisa kuona kuti vanhu vari kuteedzera here mutemo kuitira kuti kupararwa kwechirwere kusanyanye. Nokuti ndoona tikasateedzera nzira idzi tinogona kupedzisira tiri muna taisireva. Isu tange tamboedza chaizvo kudzivirira kuparara kwechirwere ichi.